Lost seven.
I rally hustler. And the thing is, my dogs, them, dogs, them. Fire upon them. Vanu ndivana Judas Kingman. Vanu kuvengera kupeka Jordan. Zvandakaita zvakanaka zvingani. Havagone kuziverenga Kingman. Now me counting my blessing on my family alone. Vanoda kundimisa vese fire afibun. Vamwe vanoda kuzopika ngaskeleton. Handichairo vangoma wena ndedango. Saka musandipike kana ndafa. No, itai zvamaisiita chakatapa. Achidofu, neko timune tai neko fila madigong hunting. Leku uya nesando mujete yes king. Deno nakirwa nemipa muno hita juggling. Munopeza maspoti tinoti long live. Vamwe vachiku chera unge asbesta. Uno virisanda nakirwa ne gesture. Une maansa unge ancestor. Aupe meke kunge madisoni welesta. Wauya nema getse kunge tesla. Shinove majera sivofonera zesa. Handi mufesi yakaba hydro energy yekukaiba tomkweta. Zike kana ndafa. No, itai zvamaisiita chakatapa. Achidofu, nekuti mune tai neko fila madigong hunting. Leku uya nesando mujete yes king. Ndino nakirwa nemipa muno hita juggling. Munopedza masipoti tinoti long live. Abi a jealousy them full of bum rust but jealousy. A long time I just am a good job my problem. Hang them. A fire bun them.
Yeah, fire up bun them anytime.
People my evil, let's have good put a panze. Satan is good in the chivan. Saka mutani pig and andava. No, it is a message jaka jaka. Achidofu, neko timune tai neko fila madigong hunting. Leku uya nesando mujete yes king. Ndino nakirwa nemipa muno hita juggling. Munopedza maspoti tinoti long. Vanu ndivana Judas Kingman. Vanu kuvengera kupfeka Jordan. Zvandakaita zvakanaka zvingani. Havagone kuziverenga Kingman. Now me counting my blessing on my family alone. Vanoda kundimisa vese fire afibun. Vamwe vanoda kuzopika ngaskeleton. Handichairo vangoma wena ndedango. Saka musandipike kana ndafa. No, itai zvamaisiita chakatapa. Achidofu, neko timune tai neko fila madigong hunting. Leku uya nesando mujete yes king. Ndino nakirwa nemipa muno hita juggling. Munopedza maspoti. Saka musandipike kana ndafa. No, itai zvamaisiita chakatapa. Achidofu, neko timune tai neko fila madigong hunting. Leku uya nesando mujete yes king. Ndino nakirwa nemipa muno hita juggling. Munopedza maspoti. Don't you know?